Vamutangwa vari kutaura zvenhema vane shungu dzakawanda musoro mwavo. Kushaiwa simba kwemari yeZimbabwe hakuna kutanga nhasi. Vakatanga 1997 musi wa 14 November ndaitowa Form 3. Ndanga ndisikatozivi chinonzi economics ndechipi. Saka havagoni kuti kushaiwa kwesimba kwemari kwemakore atakasangana namakore 26 tadosvika 27 years. Ndimugano ari kushoropodza nekuti pakati apa takarasikirwa nemari dzakawanda dzinonzi Zimbabwe dollars takabva nazvo paindependence, tikauya paUS dollar rikashayika zvakanaka nekuti tanga tisiri productive, tikaenda paRTGS currency, tikabvepo tikaenda paZimbabwe dollar local, tikabva tasvika manje taapa zigi.
Nechikonzero chei muchidaro?
Dzese dzinongofa mare idzo dzine nhawe kuti hadzisiri backed ne production. Hakuna mare inosimba kana techiti tagadzira mare senyika totadza kuita production, nekuti tikasaita produce tichapesa tatenga zvinhu zvakawanda kunze kwenyika zvibudisa foreign currency, mare yacho yobva yatanga kuita crash pa black market, tetesa marets. Chimwe ndechekuti money supply, mare inoprintwa munyika inakawandisa.
Zvinorevei mungajekesa ipapo?
Takaona Zimbabwe yanga iri number 1 pasi rese gore rapfuura pakuprinta mare, nekuti mare yedu yakawedzera ne 2000%, dzimwe nyika dzichiwedzera mare ne 10%. Saka izvozvo tikaprinta mare yakawanda anopedzisira marara. Hapana mugare, ini handina mushina wekuprinta mare. Handisini ndinomanage central bank, handisini ndiri kubhadhara maroads ari kubhadhara namutuli nqwe, ichishandisa macash. Havisati zvambotarwa kueconomics, unogadzira mugwagwa necash. Chinotengwa necash ichingwa. Mugwagwa unoshandiswa inonzi long term finance, mabonds ndio anoshandiswa anonga ari 10 years 20 years kwete kugadzira road ungaonotenga chingwa. Saka mari iyo yapo ama contractors uende pamusika mutema onotenga mari pa black market ma US. Saka chimwe hurumende yeZimbabwe dzigiri budirira izvo zvivari kuramba mari yawo yehurumende. Takavataurira kuti kana imi mechitenda mari yenyu kuti inoshanda, right, chitambirai kamari yenyu kuma passports, chitambirai kamari yenyu paduty. Vanhu pavanobuda kunze kwenyika vanotenga macommodities avo kuma tax shop, ngavabhadhire duty nezig. Chitambirai kamari yenyu kumagarages kwefuel, hurumende iri kuramba, right. Saka zigi inherera haina mubereki. Saka kana mubereki wacho waramba kugadzi kuchengeta mwana wake, mubereki enova hurumende, ko isu chedu chiipa muchatodongine bere.